Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wemuvhuro gunyana 10, 2018. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa semakurukota ehurumende yavo itsva votarisirwa kutoreswa mhiko kuState House nhasi.
Isu vatati tinyanyotarisa ndivo vanoita mubato wemari nevepublic service vatinoona kuveswa mazita matsva akaitwa.
MDC Alliance inoti ichaenderera mberi nekugadza semutungamiri wenyika vakakwikwidza vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nemugovera Svondo Rino muHarare.
Patichasangana musi weSaturday vhiki rinouya, vanhu vemuZimbabwe vachakonfirma kuti President Nelson Chamisa vakawina maelection ne 2.6 million votes. Izvi zvokuti anenge anzi anogadzwa nemajudges kana kuti nezek zvava zvimwewo.
Chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chinosimbisa nzira yacho yekuenda kumafinal e2019 Africa Cup of Nations mushure mekuita mangange neCongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakadomwa svondo rapera nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa semakurukota ehurumende yavo itsva vanotarisirwa kutoreswa mhiko nhasi kuState House muHarare navamunangagwa. Vamunangagwa vakadoma makurukota makumi maviri pamwe nevatevedzeri vavo uye makurukota ematunhu gumi. Dare ravamunangagwa iri rakapinza vanhu vatsva semakurukota vanosanganisira muzvinafundo Mutuli Ncube, avo vakadomwa segurukota rezveupfumi, pamwe namuzvare Kesti Coventry, avo vakadomwa segurukota rezvevechidiki, mitambo netsika. Dare iri riri kutarisirwa kunge richitambirwa nevakawanda muZimbabwe kunyange paine maonero akasiyana-siyana. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutambira kudomwa kwamuzvinafundo Ncube uye gurukota rezvevashandi vehurumende amaisekesai nzenza. Asi sangano iri rinoti nenyaya yekukwira kwezvinhu vaviri ava vanofanira kuona kuti varayiridzi vavedzerwa mari dzemihoro nechimbi-chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weATUZ Albert Masaraure ndokutanga nekuvabvunza kuti vanotambira sei kudomwa zvakare kwava Paul Mavhima segurukota rezvedzidzo yepasi.
VaMavhima ndo vatatagara tichishanda navo kune zvedzidzo. Hatingati pane chakawanyanya chatiri kutarisira kubva kwavari nenyaya yekuti mushandiro wavo tinovaziva. Munhu anoverenga bepa rakasiya ravanyorwa navadokora achiedza nepaari kuona kuti angoedza kuita nemonemo zvavanga vachiita ivo. Chatingangovakurudzira VaMavhima ndechekuti vatange kudzidzira kukonsalta vanhu vanoenda nezvedzidzo zvakanyanya, vadzidzire kuisa musoro pamwe chete nevanhu vese vane shungu nedzidzo kuti tikwanise kutipao tomuonera pamwe kuti dzidzo yemuzvikoro medu isimukire. Asi isu vatati tinyanyotarisa ndivo vanoita mubato wemari nevepublic service vatinoona kuveswa mazita matsva akaitwa.
Muri kutarisira kuti vaite sei?
Isu chatiri kunyanyotarisira ndechekuti vawedzere mari iri kutambirwa nevashandi nenyaya yekuti mukatarisa mapraize akukwira kwaaita airodha income yematicher zvakanyanya yemasivil servants yevanhu vose vari kushanda neizvezvi tingatoti up to 100%. Tikutotarisira kuti gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende richatanga nekutogadzira musangano wekunegosheta kuti mari iwanzwe rinokuru inosumudzwa. Chechipiri tiri kutarisira kuti pachinjwe mitemo yemastructure yedu yenegotiation yatanga tichishandisa yataigara tichema nayo kuti APEC haichaite kuti ite manegotiations, NGNC haichaite kuti ite manegotiations. Takuda kuti tigare pasi tigadzire structure nyowani inoita kuti manegotiations anga ari manegotiations echokwadi, kwete kungoungana muchiudzwa zvekuita na employer sezvaagara achiita kumashure nemitemo yairipo izvezvi.
Sei musiri kufara nezviri kuitwa neApex Council nevamwe?
APEC yaane nhoroondo yakakura yekutengesa vashandi, ichiti zvisungo zvinenge zvichiitwa nevashandi iyo kana yanogara patafura vanhu vari vanoenda kusvika vachitengesa. Chechipiri, mutemo wacho wakatogadzira APEC nekuti inge ichiexista hauchaenderane neconstitution yakagadzirwa muna 1997 pokwanga kuchingori nemaunion mairi chete yaimirira vashandi vehurumende. Hauchaenderane nezviri muconstitution. Mukatarisa chinonyanyoshoka pamutemo iwoyo zvinonzi kana kwava kunoitwa manegotiations, hurumende inogona kugara pache zvayo ichizvinegosheka iri yoga ikatokwanisa kutobuda nechisungo chekuti tawirirana nevashandi zvakati. Saka tiri kutotarisira maperfomero ari kuita vashandi vari muApex nemutemo wakagadzira APEC yacho kuti zvichinjwe kuitira kuti vashandi voice ravo rikwanise kusvika kuna employer wavo.
Saka muri kuda kuti muwedzerwe mari yakawanda zvakadii uye muchanyora here tsamba Public Service Commissioner?
Chekutanga mari yatida kuwedzerwa tiri kungoti 100% sekutaura kwataimboita gore rapfuura. Tinoziva kuti 100% haichakwani, asiwo sevanhu vanoziva kuti nyika yedu yakaomerwa tiri kungoramba tichiti dai tangwe so 100% mari yedu yasimukira. Chechipiri, tichange tichiungana pamwe chete nevamwe vanomirira vashandi vehurumende tichimutsiridza boka redu refozel kuti titange zvakare kuisa pressure kuhurumende kuti iwedzere mari yedu. Tichazenge takunyora gwaro rekuendesa kuvatungamirira vatabatana pamwe chete nemamwe maunions anomirira vashandi vanoshandira hurumende. Tiri kunyanya vanomirira maticha, tiri paumbrella yedu yeFederation of Zimbabwe Educators Union.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMDC Alliance rinoti richagadza mutungamiri waro vaNelson Chamisa semutungamiri wenyika nemusi wemugovera 15 Gunyana 2018 kunhandare Gwanzura muHarare, apo bato reMDCT richange richipemberera kusvitsa kwaro makore gumi nemapfumbamwe raumbwa. Mutauriri wavaChamisa Dr Nkululeko Sivanda vanoti ushe kana utongi hunogadzwa nevanhu vemuZimbabwe vakavhota, kwete kugadzwa nedare redzimhosva kana kugadzwa neZimbabwe Electoral Commission. Dr Sivanda vanoti bato ravo harisi kutevedzera zvakaitwa navaRaila Odinga vekuKenya avakagadzwa utungamiri hwenyika nevatsigiri vavo mushure mekukundwa musarudzo navaUhuru Kenyatta muna 2017. VaChamisa vakakundwa musarudzo idzi nevaive vakamirira ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi, izvo zvakazoita kuti vaende kudare reConstitutional Court iro rakarasa nyaya yavo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr Sivanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
President Chamisa vakataura zviri pachena, vakati ivo inyaya yekugadzwa ushe kana utongi unogadzwa nevanhu vemuZimbabwe nemavoters, hausi wekugadzwa necourt, hausi wekugadzwa nezec. Saka ndozvavaireva izvozvo kuti patichasangana musi weSaturday vhiki rinouya, vanhu vemuZimbabwe vachakonfirma kuti President Nelson Chamisa vakawina maelection ne 2.6 million votes. Izvi zvokuti anenge anzi anogadzwa nemajudges kana kuti nezec zvava zvimwewo zvatinoti ndo zvinoitwa nemutemo, kasi zvinoitwa nezvematongerwo enyika yatinoti public vote. Ndo izvozvo zvatinoziva zvatine umbo hwawo kuti President Nelson Chamisa ndo vakahwina.
Kana vagadzwa panyaya yamuri kutaura iyi, panenge pane mutsauko wakaita sei pakati pavo nemutungamiri wenyika yeZimbabwe?
Mutsauko unenge uripo ndewekuti vaNelson Chamisa, president MDC Alliance, uye vanotungamira maguta anosvika 26 vanenge vachishanda nemameyors nevatungamiri vamwe vemumaguta nemaprovhinsi kumekashuwa kuti masmart programs avo anotanga kushandiswa, uyezve vachiratidza kuti kutonga nyika kubve kumusoro kunobva kuwani. President Nelson Chamisa vanenge vachitonga nekuvanhu ikoko vachiita kuti maguta afambe zvakanaka.
Ko pamasimba okutonga nyika pakamira sei nechirongwa chamina
chechi? Nyika haitongwe neputi, nyika haitongwe nekuti ndini ndakabata tare. Nyika inotongwa nekuti ndini ndinoshanda padyo navanhu uye ndakasarudzwa nevanhu, kana kuti muheye ndiye anenge achizikanwa kuti kana ataura kuti ndoda kuti zvimusvambi zvakadai ndo zvinotevedzerwa nenyika kana zvinotevedzerwa nevanhu vakawanda vemunyika.
Pane vamwe vari kuenzanisa zviri kuda kuitwa neMDC Alliance nezvakaitwa nava Odinga kuKenya. Munoona sekuti ndo zvimwe chete?
President Nelson Chamisa munhu wakadzidza zvikuru uye ane vanhu vanomushandira vane ruzivo rukuru, havaite zvinhu zvekutevedzera.
Asi hapazoiti kukukidzana kwemasimba okutonga nyika navamunangagwa.
President Nelson Chamisa vakahwina ka tinoziva pamaelections, mukatarisa maguta atakahwina kuti tiite macouncils edu munoona kuti 81% 26 out of 32. Hapana kukukidzana ipapo, zviri pachena kuti maguta aya anenge achitungamirirwa neMDC neMDC Alliance.
Ko zvinenge zvatarwa navachamisa zvikakwikwidza nezvinotarwa nehurumende munozvofambisa sei?
Mutemo uri pachena kuti kubva 2013 taane government inonzi yori devolved pachirungu, zvinoreva kuti maguta nenharaunda dzakawanda dzava kuzvitunga dzichiita zvinofambira vanhu vemunhu idzodzo. Saka naizvozvo hapaiti kukwidzana kana kuri kuti tiri kutevedzera mutemo. Saka vamunangagwa ngavaregedze kuda kunetsa. Takatoona kuti vakatokanganisa zvikuru sa vakapointa anonzi maprovincial ministers aya haafanirwe kunge aripo kana tichitarisa bumbiro remutemo. Iwayo anokanganisa kushanda kwemaprovincial councils, achikanganisa zvekushanda kwemameya mumaguta umu, nokuti vanhu vakazvimirira vane masimba avo anobudikidza nekubva mubumbiro remutemo.
Saka muchaita sei nenyaya yemaresident ministers, muchaita sei nayo nyaya iyi?
Iyo yava nyaya inofanirwa kutariswa navamunangagwa kuti vagadzirise zvavakakanganisa kuapointa vanhu muzvinzvimbo zvisimo muconstitution, uye zviri pachena kuti hazvisirizvo zvainge zvakanangiwa neconstitution. Dai constitution yaida kuti pave nevanhu vane masimba maviri, yaitaura zvichiburikidza pachena kuti inoda minister wecentral government, yapedza ipapo yozoda anenge achichea kana kuti achitungamira provincial government.
Mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Kunyange hazvo MDC Alliance ine nhengo shoma mudare reparamende, bato iri rine basa guru rekuona kuti hurumende yaita basa rayo nemazvo pamwe nekushandiswa kwemari nenzira kwayo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Bato rinopikisa rine nhengo makumi masere nesere mudare renational assembly, kwotiwo nhengo makumi maviri nenomwe mudare resenate. Izvi zvinoreva kuti ZANUPF haikwanisi kutora danho rakaita sekushandura mutemo rega. Asi nyanzvi dzinoti kushandura mutemo handiro basa chete reparamende, dzichiti bato rinopikisa rinodiwa pakuburitsa zvakashata zvinoitwa nehurumende pamwe nekutura nhunha dzevanhu kumakurukota ehurumende. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vanoti pane zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nemapato anopikisa.
Asi kuti vanokwanisa kuti vanhu vanzwisise zvinhu zviri kuitika munyika, vachitarisa kuti hurumende iri kuita nezvei, vachibvunzurudzo makurukota ehurumende kuti muri kuita nezvei, zviri kubatsira vanhu here, izvozvo vanokwanisa kuzviita. Asi pakuzochinja mutemo kana kuzovhotera mutemo mutsva kana kuti kubvisa mutemo iripo, izvozvo ndo zvinokwanisa nezano chete.
Vanotiwo kuvepo kwebato rinopikisa kunobatsira zvikuru kuona kuti munyika mave neutongi hunofadza veruzhinji.
Inobatsira kuti varambe vachibvunzurudza kavanhu vari muhurumende, makurukota acho uye president wacho, kuti chichirikumbonyanyoitika munyaya dzekuti hurumende iri kutonga sei, mutemo iri kufamba sei, kana kuti vangotaridzawo kuti pane zvimwe zviri kuitika munyika zvavasingadi kana zvisingafaniri kunge zvichiitika kana tarisa nyaya yekuti nyika inofanira kutonga zvakanaka. Saka kutaura kwavanoita ikokoko zvinozobatsirwawo nemi vatori venhau nevanhuwo vanobvunzawo kana vari kumaconstituency kuti chii chiri kumunyanyofamba, vanenge vane mukana wokubvunza, ende izvozvo zvinofanira kunge zvitoitwa nemazvo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika neupfumi vamasimba kuchera vanoti nhengo dzeparamende ndiwo maziso nemiromo yevanhu, uye basa iri harimiri nekuti vashoma.
Tikatarisa paramende haisingori nyaya yekuti tozongo votera mutemo chete. Pana aya makomitees anoumbwa neparamende anotarisa zvinhu zvakawanda, ingava committee inechekuita neutano, inga committee ndezi inechekuita neagriculture, inga committee inechekuita nezvemutemo nezvimwe zvinhu zvakawanda anozipa parliamentary portfolio committee. Imomo members of parliament anokurukura.
Mutauri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vanhu venhengo yeNational Assembly Muzvare Tabhita Kumalo vanoti havanini huwandu hwavo uye ivo vachaita basa ravo nemazvo.
Asi zvakadaro tichangotaura tosimudza mamoshini, totaura tosvika patogona kusvika, and tichinamata kuti imimi vatapive nawo muchanodzidzisa vanhu pazha apa kuti hongu tikuedza zvavatituma, asi tine executive isingatereri vanhu, iuda kuita hundimbindoka.
Paramende yeZimbabwe ine matare maviri anoti Senate neNational Assembly, uye mabasa ematare aya kuumba mitemo, kuongorora mashandiro ehurumende pamwe nekumirira vanhu. Matare aya ane makomiti anongorora mapazi ehurumende akaita seutano, dzidzo, mitambo netsika. Semutemo munyika zhinji dzepasi rose, komiti inoona nezvemari inotungamirirwa nenhengo yebato rinopikisa. Paramende yemuZimbabwe ine upenyu hwemakore mashanu, uye paramende yakagadzwa nemusi wechitatu wapfuura, ndeyechipfumbamwe kubva zvakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mumwe mudzimai ane chirwere chegomarara kana kuti cancer anoti ari kurarama upenyu hwake aine tarisiro yeramangwana rakanaka sezvo ari kushandisa mishonga yechivanhu yakarongeka pamwe nemishonga yaanopiwa navana chiremba iyo anotenga muzvitoro zvemishonga. Kiri mudzamiri anoti panyaya iyi.
Zvare netsai dzinorova vakasvitsa makore makumi mana nemaviri svondo rapera, izvo zvakange zvisingatarisirwe nehama dzavo. Muzvare dzinoreva vanoti vakarwara zvakaipisisa kwemwedzi inodarika mitanhatu mushure mekunge chirwere chegomarara chapararira nemuviri wavo wose. Muzvare dzinoreva vanoti vakazowana rubatsiro kubva kune mumwe mukadzi akamboshandisa mishonga yechivanhu yakarongeka pamwe nemishonga yaipiwa nana chiremba, izvo zvakaita kuti vapore.
Pane mufungo wekuti cancer chirwere chisingarapiki, uye chirwere chekuti kana wabatwa cancer magumo kufa. Asi kubva muexperience yangu ini ndakadzidza kuti chirwere checancer chirwere chekuti chinogona kurapika kana kuti chinogona kukontroliwa kusvika munhu wakukwanisa kugara zvakanaka une cancer yacho mumuviri asi isingakuurayi.
Muzvare dzinoreva vanoti vava kukwanisa kufamba nekubikira mhuri yavo, izvo vanoti zviri kushamisa vanhu vakawanda kusanganisira vemhuri.
Iko zvinonyatsokunzwa kuti ndakagwinya. Mazuva ano ndakutopindawo mukicheni mangu ndichibika zvinhu zvandandisagoni kuita. Of course handisati ndava paweti yangu chaiyoyo iri normal, but ndinonzwa kuti nyama yangu yakagwinya. Pandakatomboenda ndichisuggesta nyaya yekuti ndaudawo chinja diet, ndaudawo kuenda pamaherbs, takuona kuti zvinhu zvaivaremera kuzvitambira asi nenyaya yekuti my doctor is very good and uye munhu wekuti mukatanga kutaurirana anokunzwisisa akangonditaurira kuti usabva pachemotherapy kana une zvauri kuda kuedza edza hako but usabva pachemotherapy then tozopota tichiona kuti zviri kuimprova here.
Muzvari dzinoreva vanoti chiremba wavo akashamiswa kuvaona achifamba apo vakaenda kunomona mwedzi wapera. Pari zvino vanoti vavariro yavo ndeyekuti vanhu vane chirwere chegomarara vazivewo zvinogona kuvabatsira muupenyu hwavo.
Musi wandakatanga kudzokera kwachiremba ndisisiri muguche he was shocked. Akaita kunge achadonha akasimuka ndogara pasi. He couldn't explain what was happening. Akangonditi netsai. Whatever you are doing, continue doing it. Because zviri kukushandira. And chandakaona kuti zviri kushanda ndechekuti shamwari yangu ari kuUK akatanga kundiudza zvediet. Akatangawo kurifeya vamwe vanhu kuti nditaure navo pandakabvunza kuti ndaiprova zvakanyanya.
Mukoma wamuzvari dzinoreva, muzvari Mary dzinoreva, vanoti vakanga vasisina tarisiro yokuti mwana wamai vavo aizorarama. Dr. Chris Zimbizi, avo vakakura vese namuzvari dzinoreva kurimuka kukadoma, vanoti sokudzidza kwavakaita kuvachiremba, munhu anenge ava negomarara rinenge rapararira kudai, kashoma kuti ararame.
Anda nomosokambiso kana yaspread atinoti metastasize, kazhinji kazho, vawanzorarama.
Amai vimbai zvishumba vanoti muri yese yaive yatomirira kufa kwamuzvari dzinoreva asi vakazoshamiswa kuona murwere wavo achiita zvakanaka mushure mekunwa mishonga yechivanhu yakarongwa zvakanaka nenyanzvi pamwe nemishonga yechizvino zvino.
Tanga totomisa mupurema somwana tichinomisa mubathing room tichimugezesa achidzoka tichingoti mangwana akuidzi. Mangwana kwizi zvizambia kuwatsva kugara takazvaina zvimari padivi zvokuti wotigotengawo makavichi asi mwari vanoshamisa. Mwari vakatigonera, mwari vakatigonera, tinovatenda.
Mumwe chiremba anovazvikokota munyaya dzechirwere chegomarara Dr. Anna Mary Nyakabao vanoti mamwe maherbs anoshanda zvakanaka mukuvaka muviri wemurwere. Asi mutungamiri weZimbabwe Traditional Healers Association vaGeorge Kandiero vanoti vana chiremba havade kubuda pachena nezvemishonga yechivanhu yakarongeka nokuti vari pamakwikwi ekuita mari.
Competition again. What would you do honestly? If someone claims to be doing something that you charge a whole lot of money for and zvirikuitisa mari nemakemo iwayo, umwe munhu anongotora maherbs opa munhu obva aita musha, hazvinyatsi kuita vaizvo. Shora basa la wangu wana kaibu. Competition ya nungu chalisi. But they know what it works. Kutone we dhuruwa mata wana rekuti gomarara. Nekuti muta, ndiyo ndiyo. Ya gara hili kuhu baku chigare. Wakuru edu wano ziyama gaziri wae. Mora kikacha hizo. Mora prostate cancer, wanita, wajiji. Sefika o cancer. Tinao wano, warugubatira wano. Washito pora, washito itamushi. Ndiwa mwashu wano tu advisor, uta stage ya shika muni ya kichai goni. Mwano kuza ya uta hapa tunombo tisaye. Mishonga mjinzi, chikafu. Kumbaguna na nyeve, mbora, black jack, zese mishonga. Bati chichishani sase chikafu, ndosa kakutara. Kwa ikatiru wano, kizia janichi, chumwekati chikafu, chatunofa auto jika regularly. Kuti muna asaba kwenye makenza. Ndi mazinja hati yako konzereswa na yuma refined foods hati lukujivaye.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere chegomarara ndicho chaive kuuraya vanhu zvakanyanyisa kudarika zvimwe zvirwere. Chirwere ichi chinonzi chiri kubata vanhu vatsva vanodarika zviuru zvishanu pagore rega rega. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vari kukurudzira kuti zvipatara zvose zvehurumende zvirape pasina muripo varwere vose vane gomarara. Ndakamirira Studio 7 Questly muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenyika chenhabvu chemawarriors chasimbisa nzira yacho yekuenda kumafinal e2019 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi charamba chiri munzira yekuenda kumakundano enhabvu emuAfrica aya. Mushure mekuita mangange 1-1 neCongo mustate Alphonse Masamba Dibat Stadium. chibodzwa chakabva kuna Kama Billiard chakapa Zimbabwe utungamiri. Asi Kongo yakadzora chibodzwa ichi munharaunda yechipiri. Zvikwata izvi ndokutadza kukanda chimwe chibodzwa. Izvi zvasiya Warriors achiramba ari pamusoro pegungano rezvikwata zvina izvi nezvibodzwa mushure mekunge Kongo DR yakapindawo mapoints mana yaita mangange 1-1 zvekare neLiberia. Asi Warriors angadai akakunda dai vasina kutadza mikana yakawandisa yavakawana. Mumwe wacho ore uyo wakakoniwa na Knowledge Musona asara nemubati wepagedhe chete. Asi izvi hazvisisina basa sezvo pave neZimbabwe pari zvino pave netariro titarisira isu kuti Warriors ane mitambo miviri pamusha neKongo neKongo DR uyezve newakapavisisa apo vari kuenda kuLiberia. Mutsigiri wemutambo wenhabvu Muzvare Chiedza Mupanduki vanoti vari kufara zvikuru nezvakaitika vachiti ivo point yakawanikwa neMaurias yakakosha zvikuru.
Handafara nepoint imwe chete iyoyo kunze kwemusha kawo pane kuti dai yadyiwa ndiri kuona chito qualify.
Muteveri weDynamos vaAdam Pasi vanoti hapasi sina chichatadzisa Maurias kuenda kuCameroon asi vachiwedzera ivo kuti panoda gadziriro yakasimba pamitambo yasara.
Right of way yokuenda straight pasina chinotinetsa. Tinotarisira. We need to just to camp in time. Tonyaso kupa team yedu allowance yokugara vari pamwe chete kuitira combination.
Warriors anofanira kuunganidza mapoints anosvika mapfumbamwe kana vaine maroto ekubudirira kuenda kuma Africa Cup of Nations finals ayo achaitirwa kuCameroon gore rinouya. Mutambo wavo unotevera uriko musi wa 10 gumi guru apo Warriors ari kushanya kuDemocratic Republic of Congo. Zvichakadaro nharo dzanga dzichiitwa dzekuti chamangwiza ndiani pakati peDynamos neIslanders dzakapera Mbaba Fields nezuro zvekare apo Dimbare yakarakashwa 3-0. Izvi zvave kureva kuti Dimbare yarohwa mumitambo yese miviri yavasangana neBoso mushure mekumborohwa 1-0 mumutambo wekutanga muHarare. Asi Dynamos neIslanders dzakatobuda kare mukurwira mukombe weLeague kunze kwekunge kwaitika mashiripiti anotyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Isa Go Warriors kubva kuvaimbi vakasiyana siyana tichitiwo makorokoto nekutamba kwakaita chikwata chema Warriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vakadongwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semakurukota ehurumende votarisirwa kuteresa mhiko nhasi kuState House. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti uchaenderera mberi nekugadza semutungamiri wenyika vakakwikwidza vakamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa. Echikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chinosimbisa nzira yacho yekuenda kumafinal e2019 Africa Cup of Nations musiri mwekuita mangange neKongo. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.